Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera chikunguru 27/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tho ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutemo washandiswa panyaya yamai mupfumira uyu hauenderani nebumbiro redu remutemo ra 2013. Tinoona kuti mutemo wakabva kare uchishandiswa kushungurudza vasungu. Saka munyaya yamai mupfumira iyi tinoona kuti kodzero dzavo dzinenge dzisina kutedzerwa.
Gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mupfumira vogariswa mujeri kwemazuva makumi maviri nerimwe kuitira kuti vasavhiringidze kuperepetwa kwenyaya nomwe dzavari kupomerwa. Asi mamwe magweta anoti zvaitwa izvi zvinochora kodzero dzavo.
The next member of parliament for Lupane is standing on the 4th of August. Uzavotera him?
Yeah.
Uzavotera him?
Yeah.
Uyamthanda him?
Yeah.
Uyamsupporta him?
Yeah.
Uzahamba naye him?
Yeah.
Lupane East inotikwa nemutungamiri weMDC Vanelson Chamisa vachitsvagira nhengo yebato ravo vadhalumuzi kumalo Rutsigiro. Sangano revaimbove vana mujibha nana chimbwido munguva yehondo roita musangano waro wepagore mugweru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mupfumira vachagara mujeri kwemazuva makumi maviri nerimwe mushure mekunge mutongi wedare atambira gwaro remuchusisi mukuru wehurumende rekuti vagare mujeri panguva iyo mhosva dzavari kupomerwa dzinenge dzichiferefetwa. Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Mutongi wedare ramajistrate remuHarare vamunamato Mutevedzi vatora mutongo wekuti amai Mupfumira vagare mujeri kwemazuva makumi maviri nerimwe hurumende ichimboferefeta mhosva dzeuori nomwe dzavari kupomerwa. Vamutevedzi vati kunyange hazvo magweta amai Mupfumira akati bumbiro remitemo rave kuti mukana wekubhadhara mari yechibatiso yave kodzero. Vakasungwa mbira dzakondo nemutemo weCriminal Procedure and Evidence Act uyo unoti kana muchuchusi wehurumende aburitsa gwaro rekuti musungwa agare mujeri kuitira kuti nyaya anenge achipomerwa imboferefetwa sezvakaitwa nevachuchusi nezuro pamhosva dziri kupomerwa amai Mupfumira, matare haana simba rekupa musungwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Vamutevedzi vatiwo magwaro akasvitswa kudare ekupomera musungwa mhosva anoratidza pachena kuti amai Mupfumira pane zvavakaita zvakakonzera kuti National Social Security Authority kana kuti NASA iraskirwe nemamiriyoni akawanda emadhora ekuAmerica pavaive gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu. Rimwe gweta remuHarare rinorwira kodzero dzevanhu vakudzai kadzere vati hurumende inofanira kunanganisa mutemo weCriminal Procedure and Evidence Act nebumbiro remitemo kuitira kuti vasungwa vasatyorerwe kodzero dzavo dzekupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso.
Mutemo washandiswa panyaya yamai Mupfumira uyu hauenderani nebumbiro redu remutemo ra 2013. Tinoona kuti mutemo wakabva kare uchishandiswa kushungurudza vasungwa. Saka munyaya yamai Mupfumira iyi tinoona kuti kodzero dzavo dzinenge dzisina kutedzerwa sezvo bumbiro guru remutemo renyika haribvumidzi munhu kuti avharirwe pasina chikonzero chakanaka. Tange tichitarisira kuti vachuchisi vaikwanisa kuzopa zvikonzero zvekuti sei mai Mupfumira vachifanira kuti vange vachigara vari mutirongo. Zvazvinoita ndezvekuti mitemo yakaita seiyi inogona kufadza vamwe vachiona ichishandiswa pana mai Mupfumira, asi mangwana mutemo iwoyo unogona kuzoshandiswa zvakare kune vamwewo vanhu vanenge vainewo nyaya dzavo. Sezvo munoziva kuti chero muupi neupi zvake munhu anogona kusungwa. Saka inyaya yekuti hatisi kutarisa kuti ndimai mupfumira chete, asi kuti ikodzero dzevana veZimbabwe vese dzavainadzo pamutemo.
Imwe nhengo yeZANU-PF vaGodwin Gomwe, avo vaimbovesa chigaro weZANU-PF muboka revechidiki muprovhinzi yeHarare, vaudza Studio 7 kuti vari kufara kuti nyaya yekurwisana neuori inyaya yave kukosheswa nehurumende. Mashoko avaGomwe anouya panguva iyo vamwe vachiti komishen inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, haina mazino sezvo ichitungamirirwa nemudzimai wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasiusiso mwoyo, amai Lois Matanda Moyo. VaMoyo ndivo vakazivisa pachivhitivhiti kuti masoja ainge opindira mune zvematongerwo enyika, zvakazoita kuti vaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vasiye basa. VaGomwe vati huori chinhu chinodzosera budiriro yenyika kumashure.
Danho riri kutaurwa nehurumende yedu kubva kuna purezidendi wedu vaMnangagwa idanho rakatikoshera and ranga ratova overdue, nekuti kubvira nguva yaformer president vakanga varipo ndikatoona kuti ndiye munhu akanga achichengeta rubbish sei disease resei, nekuti vanhu vakatora advantage yekukura kwaMugabe vakatanga kuita everything vachiba vachiti nekuti tinoprotera, nekuti Mugabe aingoda munhu anomuda chete kuti aramba ari pachigaro wedza uri kuba kana usingabe havanei nazvo. So apa danho irikairi riri kuprotekta munhu wese ari pasi anotambudzika wepo.
VaGomwe vatiwo pane nyaya dzeuori dzakawanda dziri kuitika munyika dzinofanira kubvundunurwa neZAC.
Tuna riri danho rakatikoshera ende rakakoshera nyika kuti ende mberi, rakakoshera even ZANU-PF part because vanhu vanga vachinyomba ZANU-PF nekuda kwevamwe vanhu maindividuals vanga vachisa mari muhomwe, not ZANU-PF kutanga isa mari. No, pati yanga isina sebos pati ndei is the people's party. Hakuna munhu achinja vanga vachidya mari nevanhu ava, vanga vachidya vega. And it ende danho iri richasvika kwese. We know tozia tine makanzira mu Harare MDC from 2000 havana chana development yonito vaimga ichingoba land vachita se. So commission toida kuti isuke koko, hakuna anozotiza achiti no tikubatwa opposition chete. ZANU-PF yatotanga kutobata vayo ichadzika pasi kwese opposition, munhu wese anenge akaba mukati.
Dzimwe dzemhosva dzeuori dziri kupomerwa mai mupfumira dzinosanganisira nyaya yekunzi vakakonzeresa kuti munyori mubazi rezvevashandi vangoni masoka vatore chikwereti kunasa chemadhora zviuru makumi mapfumbamwe chekutenga motokari yavo ivo amai mupfumira. Amai mupfumira vanonzi vakazopiwa imwe motokari nehurumende yechipiri, vakaregedza kutaura kuti vakange vapiwa imwe pavakapiwa makurukota ehurumende motokari, asi magweta avo anoti iyi hainganzwi mhosva sezvo vaine kodzero yekuva nemotokari mbiri segurukota rehurumende, uye motokari dzose dziri mbiri idzi dziri muzita rehurumende. Amai mupfumira vanonziwo vakashandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo kuti nasa ipe bhanga reMedbank mari inosvika mamiriyoni 10 mukati memazuva maviri pakange pabhuroka bhanga iri. Vari kupomerwawo zvakare mhosva yekuti vakakonzeresa kuti nasa irasikirwe nemari yakawanda pakaita bhanga reNedbank chirongwa cheDzimba kuChinhoyi. Asi mai mupfumira vari kuramba mhosva dzese dzavari kupomerwa vachiti maoko avo akachena semukaka. Amai mupfumira vanoti zvese zvavanonzi vakaita hazvaikwanisika kuti vaite zvisina ruoko rwemunyori mubazi rezvevashandi, uyo anoshanda ari pasi pemunyori anoshanda muhofisi yemutungamiriri wenyika pamwe nedare remakurukota ehurumende. Asi mutongi wedare ati umbo hwakasvitswa kudare nevachuchisi hunoratidza kuti amai mupfumira vane zvavakaita mukuparwa kwemhosva dzavari kupomerwa vachiti musungwa ane kodzero dzekuzozvimirira pachatongwa nyaya idzi. Amai mupfumira avo vano vesenata weZANU-PF kumakonde ndivo munhu wekutanga mudare remakurukota kusungwa nenyaya dzeuori kubva pakagadzwa komisheni itsva yeZAC nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa musi wachivabvu 30, 2019. Boka revechidiki muZANU-PF rakadomawo amai mupfumira semumwe wevanhu vakuru vakuru muZANU-PF vari kuita zveuori vanofanira kuzvichenura. Nekune rumwe rutivi, boka remadzimai muZANU-PF rakabudawo nechisungo chekuti vese vakapomerwa mhosva dzeuori mugwaro rakaburitswa nevechidiki veZANU-PF vanofanira kuti vaferefetwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri webato re MDC Vanelson Chamisa vaita msangano nasi kulupane mudunhu reMatabeleland North vachitsvagira nhengo yebato ravo rutsigiro kuitira kuti MDC itore chigaro chemumiriri weLupane East musarudzo yebyelection ichaitwa musi wa 3 Nyamavhuvhu. VaDalumuzi Kumalo veMDC vachange vachikwikwidzana navambongeni Dube veZANU PF vachamisa vakurudzira vatsigiri vavo kuti vavhotere vaKumalo musarudzo iyi.
The next member of parliament for Lupane is starting on the 4th of August. Uzamvotela in. We am tanda in. We am supporta in. Uzahamba naye in. Uba aba Dalumuzi. Member of parliament. For which constituents?
Vachitaurawo pamusangano uyu vaKumalo vati vanoda rutsigiro rwemunhu wese kuitira kuti vatore chigaro chakaenda kuZANU PF musarudzo dzakaitwa gore rapera.
Chisa MTC Chisa. Chisa Ward 19 Chisa. Chisa Lupane East Chisa. Chisa Chamisa Chisa. Chisa Lawe Chisa. Chisa Dalumuzi Chisa. Mna ndikuva lapha sanibona ndonke. Njandonke. So kusuka ezindaki. Aveli sabeli bomadana so kusele.
Chigaro chemumiriri weLupane East chiri kukwikwidzwa zvichitevera kushaya muna kubvumbi kwaMaistembile Gumbo veZANU PF uye chiri kukwikwidzwa nevanhu vapfumbamwe vanoti vaKumalo veMDC yavachamisa, vaDube veZANU PF, vaMorgan Ndlovu veLabour Economists and African Democrats Party, vaGiven Ngube veMDC Team, vaNelson Mukandla veNational Action Party, vaAndrew Chama veMutwakazi Republic Party, vaNdlabulo Sibanda veNational Patriotic Party, vaGezekile Makwebu veZapu, pamwe namuzvare Alice Sibanda veNational Constitutional Assembly. Studio 7 yanakwanisa kunzwa kuti mamwe mapato ari kufambisa sei urongwa hwokutsvaga rutsigiro. Sangano revaimbove vana Chimbwido nana Mujiba munguva yehondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Collaborators Association kana kuti ZILACO rinonzi raita musangano waro wepagore muguta reGweru. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanga vachitarisirwa kutaura pamusangano weZILACO uyu. Studio 7 yanakwanisa kubata sachigaro weZILACO vaPupuraita Garepi kuti tinzwe kuti zvinhu zvafamba sei sezvo vanga vasiri kudaira foni dzavo. Asi vane ruzivo nezviri kuitika pamusangano uyu vanoti ZILACO iri kutsvaga kusarudza utungamiri hutsva uye musangano uyu uchashandiswawo senzira yekusangana navamunangagwa vachivatenda zvichitevera kukunda kwavakaita musarudzo gore rapera. Asi bato guru rinopikisa reMDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti haritambire vamunangagwa semutungamiri wenyika kunyange hazvo dare reConstitutional Court rakatambira zvakaburitswa neZimbabwe Electoral Commission kuti vamunangagwa ndivo vakanga vakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombora kanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai wechidiki anogara iye kukadoma uyo ari kuti iye zvinhu zviri kumuomera mushure mekunge hurumende yati iyo haichashandise mari yekunze uye ichikurudzira veruzhinji kuti vashandise mari yemaRTGS dollars nemabond. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Hazel Peters.
Maswera sei smave.
Muzvare Hazel, mungatitsananguriro kuti imi sevasikana vechidiki muri kuzvigona sei pari zvino tichitarisa mamiriro akaita zvino.
Iko zvinezvi mabasa achona ari kunetsa. Uye you find out kuti iko zvinezvi mari hakuna. Kada kuti mazano unongo kungotsvaga kuti ndoitei at least chinokwanisa kundipowa mari. Kune vamwe vechidiki vezera rangu, vamwe ndovanenge vachienda mumabhawa, umwe anogona kutobva muno mukadoma kana kuenda kuHarare kuti unotonoita zvechipandu kuti akwanise kurarama. But mumwe anokwanisa kunge kana aine mari anokwanisa kuita zvekuhodha achitengesa kana kuita zvehuku. Nomararamira tiri kuita kuno kubati veruzhinji vachona vari kuita zvechipandu.
Iwewe semusikana wechidiki uri kuita zvipi kuti urarame zuva nezuva?
Nangu ndinoita zvakawanda ndagara ndinoenda kubasa but iyo mari yacho ndiri kuwana kubasa haisikundi kwanira nekuda kwekuti zvinhu zviri kukwira zuva nezuva paunozosara wotambirewo you find out kuti mari yako maybe haitokwana kubhadhara rent saka ndinoitawo mamwe mabasa epaside ndinokwanisa kutenga zvinhu zvangu online ndichitengesa ndinokwanisa kana kuhaisa magauni ari kupfekwa mazuva ano kuitira kuti pandinozowanawo mari yangu yekushanda kubasa kwandinoshanda ndisazonyanyorwadziwa nekuimirira uye ndinenge ndichiwanawo mari yekumbofanoshandisa.
Tinoona kuti pari zvino hurumende yakati iyo hakuchashandiswi mari yekunze iyaye maus dollars kwakushandiswa maRTGS nemabond. Zvakamira sei mumabhizimisi auri kuedza kuita aya?
Mabhizimisi andiri kuita ekutoti kune munhu anokwanisa kundipa iri bond iri cash isiri eco cash kana kuti pane zvimwe zvipfekowo zvakaita sehembe nebhutsu zvandinosimbotengawo ndichitengesa nendichitengesa nemarandi kuitira kuti pandinoendawo ndichihodha kana kuti ndauda kutenga ndinokwanisa kutumira munhu nemukuru ari kusouth africa mari iyoyo iri mumarandi onditengera zvinhu zvangu zvouya nebhazi.
Saka ipapo zvakamira zvakadaro vanhu vari kuiwana here mari yamuri kutaura kuti mune muchitoti ngavauye nayo isiri paiko keshi kana kuti paswipe vakupei iri musvo iri kuwanikwa here muri kukwanisa here kurarama?
Ya vanhu vari kuiwana zvavo pano neapu but mumwe unokwanisa kumuti unokwanisa kumbofanira kundipa hako mbichana uchifanotsvaga imwe kana kuti usati wamutengesera unenge watomuudza kudhara kuti rini mari yangu ndichange ndichida iri cash kuitira kuti mutange mawirirana nemuzorega kuita zvepamuromo munhu asati atenga chinhu.
Iwe une mhuri here pari zvino makawanikwa here muzvari?
Handisati.
Kune vamwewo vaunotaura navo vatingati vemazera ako vari kuti chii nemamiriro akaita zvinhu munyika izvi?
Vazhinji vandinosangana navo vanenge vachiri pasi mumaoko kume vabereki vavo zvokuti zvizhinji zviri kuitika izvi handifunge kuti pane chavangade kunyanyoita nekuti inini kunoku kwandiri ndinenge ndichitoroja saka ndozvinotondituma kuti ndinyanyoshanda sereke kuti ndigokwanisa kuwana mari yekubhadhara rendi nemari yekutumira vabereki kumusha neyanguwo yekuzongoshandisawo.
Ungati muzvare pamwedzi munoda mari yakaita sei? Utomboti renti yenyu nezvimwe zvakadaro?
Ndofunga ndikakwanisa kana kuwana 800 inenge iri right zvayo.
Mari iyi muri kukwanisa kuiwana here?
Aiwa haisi kuwanika mari.
Dai pane vehurumende vakateerera pari zvino ndezvipi zvaimaivaudzawo zviri pamwoyo penyu semusikana wechidiki zvamungada kuti vagadzirise?
Ina hangu ndingafunga kuti dai kuri kunzi varipo hakwaimboshayika vamwe vanengewo inini vane chishuviro chokuti vanokwanisa kushanda vechidiki vanenge varipo vachida kushanda but mari yekuti vatange kuita business vachizviitira vachizviraramira ndipo panenge pasina saka dai kuri kunzi zvemizvo vanenge varipo vombotiunganidzawo vonzwawo chichemo vachemumwe nemumwe vobatanidza pfungwa dzavo nedzeduwo tosanganawo totaurirana kuti kana kuri kubatsira vangakwanisa kutibatsira nemaprojekti akaita sei nemari here handizivi kuti zvinenge zvichifamba sei kana kuri kunzi vangade kutibatsira.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Hazel Peters kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Ndinotenda sisimazi maita basa.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iye zino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Gamuchira nemufaro kuchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC. Nhasi tafunga kumbodzokera kutsika dzedu takananga kudanga mvura kwamutare uko taita hurukuro naGwenyambira vatapiwa chitambo vanozivikanwa nezita rekuti Gandanga. Vachitambo nevamwe vavo vakaronga kuita bira chishano choga choga mumusha wedanga mvura uko vanounganidza vanaGwenyambira vakasiyana siyana vachitandadzana usiku hose senzira yekuyeuchidza vana veZimbabwe nezvetsika dzavo pamwe nemagariro. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu mukoma Gandanga.
Awa maita basa vaKandemire.
Vachitambo tinonzwa kuti pamuri kumakomo uko mune chirongwa chamunoita chekutandara nembira chishano choga choga. Mungatudza kuti chirongwa ichakamira sei?
Chirongwa ichi tane mwedzi miviri tichiita. Tinoridza mbira every Friday manheru ega ega. Patinoseedza vanaGwenyambira vakasiyana siyana, maindividuals kana magroups. Tichisangana tichiita dandaro kubva na 6 manheru tichisvikawo richiedza zuva. Chinangwa chiri chekuda kudzosa vanhu muchinyakare chedu. Mararamiro ataita kudhara chedza kudzosera vanhu kutsika dzedu.
Saka chiri kutambirwa sei chirongwa ichi? Tichiona kuti vakawanda mazuva ano vanenge vakungotevera zvemimhanzi yemagatare nekuenda kumakereke.
Maonero atiri kuita veruzhinji vanochigamuchira nenyaya yekuti tiri vanhu handisi ende tiri vanhu kudaro tive tine mitupo tine madzinza. So isaindo kuti nyaya yemitupo nemadzinza yedu inotibatamidza, inotiunganidza, inotiita chinhu chimwe chete. So pese patinofamba tinofamba nembira dzedu, tinofamba nenheko dzedu, hatimbohambisi kana kuita sei. Mukombi chaimwe uchibudisa nheko yako unotoona umwe wakutokumbira utoti ya kuzvawakaita musaladi vakundikumbira nheko, wotoona kuti munhu anoziva kuti ane dzinza. So isaindo kuti vanhu vari kuchitambira zvakasimba chaizvo.
Saka pamunonoridza mbira apa mune muchiridza muri zvikwata zvakasiyana siyana here, kana kuti munongoti Nyanduri kana kuti Gwenyambira anenge aine deze rake anongouyawo achipinda, munozviita sei?
Patinoita apa tinosheredza maGwenyambira vakasiyana siyana. Kana izvo pakati pedu ipapo panotobuda umwe munhu anotonoridza mbira, nekuti madeze anenge aripo haiziri kuti ibhendi kana kuti chii, but tinongoshevedza vanhu vanongonzwa kuda kudi kuridza mbira. Chinangwa chiri chekuda kubatanidza chii vanhu muchinyakare chedu, nekuti tikuona politics dzapera kutipatsanura patsanura. So ifaindi kuti the only link yatina yatinogona kuita link up tisina madivisions is through kuzivana mitupo nekuzivana madzinza edu nekubatanidza ukama.
Saka munoitira pai bira iri?
Bira iri kani tichikuita kunonzi kudanga mvura pamutare, tichikuitira pasero peshopping complex. Saka tinongoita moto wedu kati pecomplex ipapo, vanhu votouya votanga kuungana dzichiridzwa. Unoti vamwe vachitobva dana ndakarara, nanzwa mbira dzaakurira, nangoti ndidongorero chii chiri kuitika, votoona vanhu vachiungana vachifara.
Vamwe vanoti pakangorohwa deze kudai midzimu yaakutobuda. Muri kusanganawo here nazvo izvozvo?
Vanasekuru vanosvika. Kana vari padhuze zvavo vanosvika, ende tinosangana navo tichivagamuchirawo. Tivo mhwere zvedu, asi zvatinokwanisawo zvatiri kudzidziswawo tinodini, tinovagamuchira tichitaura navo.
Imi savachitambo munorovawo here deze iri?
Deze ndinorova maororo chaivo, ndova ndakanyatsoita specializing.
Remangwana rechirongwa chenyu munoona rakadii? Mune urongwa here hwekuti munge muchitora chirongwa ichikuendawo kune mamwe maguta?
Chirongwa ichi chinangwa chedu ndechekuti chiite national event. So chinangwa chedu ndechekuti tichida kuti tifambe mumaprovinsi dzakasiyana siyana tichiunganidza vanaGwenyambira vachiita mabira nemadandaro matare achitangidzwa. Chinangwa chaicho chiri chekuda kudzora nyika yedu payanga iri chaiko chaiko.
Mune vanombopesanawo here nemaitiro enyu? Nokuti kunogonawo kuita vamwe vanoti maakuita zvemweya yakaipa kana mweya yemadzinza hatinge tichizvitambira. Munomboitawo here vanopesana nazvo?
Ndivo vakawanda vacho. Kana izvemuridzaimwe unotoona vamwe vachitokupatsanura vachibuda pasaizvo ano mazotangireko zvemadzinza iyi, asi ukazvinyatsoexplainera munhu kuti koiwe unombonzani, voti ndinonzi tendai chitaka chitaka ndiani ataza kupinda ndomuudza chitaka ndudzi ndarako saka kana kuti iwa uiti zvemazino uri kuenda kuti chiyuni zvika mistening nemutupo
manzwa mega kuna mukoma gandanga vachiera mutupo wehanga hungwe
tatibwege
aiwa tinotenda zvikuru mukoma gandanga
awa tinotenda sekuru jonga
murarara zvakanaka manga makateerera kuna gwenyambira vatapiwa chitambo vanoyanyodzikanwa nezita rekuti gandanga muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuoneka ine mufaro semazuva ose ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc
tombotarisa zvabuda mimitambo yenhabvu yatambwa nhasi black rhinos yakunda fc platinum 1-0 chapungu yaita mangange 1-1 nemanika diamonds harare city yakwaturwa nedynamos 1-0 mune imwe nyaya yenobata mitambo chikwata chenyika chemutambo wenetball chava munyika asi paine zvidzidzo zvakawanda michael kariati anotipa nyaya iyi
chekwata ichi chakasvika muharare chitatu manheru chakambirwa nechaunga chinotyisa icho chaive chauya kuzopemberera mashiripiti achakaita kuliverpool england uko kwaive kwaungana zvikwata gumi nezvitanhatu zvinorura mumutambo wenetball pasi rese majames ayo aive kumakwikwi aya kekutanga akasvika munharaunda yechipiri yeworld cup uyezve nekupedza ari pachinhano chechisere makwikwi aya izvo zvaive zvisingafungirwe nevakawanda kwete muzimbabwe chete asi pasi rese izvi zvakauya mushure mekunge majames ayo aive asina kuita gadziriro yakasimba mushure mekutora nguva yakawanda ari muzimbabwe apo zvimwe zvikwata zvaienda kumakundano aya zvaitamba nevekune dzimwe nyika zvichisimbisa zvikwata zvavo izvi zvakakonzerwa nekushayikwa kwemari sezvo hurumende nemakambani akazvimirira asina kucheuka kuchichemo chechikwata ichi paine nguva chakanyanyoshamisa ndechekuti hurumende yakatora nguva iyi kuumba komiti yekutsvagira mari chikwata chenhabvu chemawarriors icho chaenda kumakundano e2019 africa cup of nations kuegypt uko chakanonyadzisa zvakaitwa nemajames panguva iyo mawarriors akanonyadzisa chidzidzo kuhurumende kuti inofanira kubata zvikwata zvese zvenyika zvakafanana kunyange chiri chevakadzi kana chevanhurume muongorori wezvemitambo vafarai kambamura vanoti hurumende yezimbabwe inofanira kuyananisa zvikwata zvenyika kunyanya pakugovanisa mari yemakundano
majames akadadisa zvikuru endi kuita kwavakaita apa paka tiva kuti hurumende ipindirewo regardless kuti varume vakadzi regardless kuti e-sport ipi cricket rugby soccer or whatever kana ingave volleyball
murongi wemitambo yetsiva vasalin maumau vari kushushikana zvekare nemamiriro akaita mitambo munyaya dzemari
vemabhizimisi vanoda kutsigira mitambo yemitambo yese muno muzimbabwe ngavarege kutarisa vana boxing as inferior to other sporting activities zvakangofanana
gurukota rezvemitambo muzvari Casey Coventry vakavimbisa kuti vachagara pasi nevezvemitambo kuti vaone kuti zviri kuvanetsa zvinogadziriswa sei
I would also like to reach out to people from those different sectors who are in that sector right now to come in and to give me a very direct understanding of what their challenges they may face.
Pamusoro pezvo, vaongorori vezvemitambo vanoti hurumende inofanira kusandura maitiro ayo yotanga kupawo ruyamuro kuzvikwata zvese zvenyika zvinenge zvabudirira kuenda kumakundano akaita seworld cup World Championship, Olympic Games, nemimwe mitambo yakakosha pasi rese. Kunze kwemawarriors, ayo akabudirira kuenda kuma 2004, 2006, 2017 na 2019 Africa Cup of Nations.
Tinotenda Michael Kariati tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Ini ndini Rachel, ndiri muWashington DC.
So kuisika tisenda vaku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwakazo omuhle olwamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhlaka 27 kuNtulikazi 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
uyamthanda yini?
Yeah.
Uyamsapota yini?
Yeah.
Uzahamba naye yini?
Yeah.
Ubabadala umuzi?
Umkhokeli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa namuhla ukhuthaze uZulu weLupane East ukuthi avotele ilunga lebandla lakhe umnumzana Dalumuzi Khumalo kukhetho lokudinga umeli walesi sigaba edale lephalamende ngeviki ezayo.
Hayi, laba bathi bona ukuboshwa kwamama Mvumela kuyibufakazi bokuthi uhulumende ulwa lobugebengu busela sebegijime kakhulu, sebephambili kakhulu, akukenziwa lutho.
Umthethwandaba kamantshi wale ukukhulula umphathi ntambo wabona ngokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mupfumira namuhla wathi kumele aqhubeke evalelwe esitokisini okwamaviki amathathu alandelayo. Silazo njalo inhlelo zethu zanamuhla njengenjwayelo ezibalisa olwemaphandleni olwabesifazana kanye lohlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Umthethwandaba kamantshi namuhla wale ukukhulula umphathi ntambo obona ngokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mupfumira usithi kumele aqhubeke evalelwe esitokisini okwamaviki amathathu alandelayo. Unkosikazi Mupfumira ubotshwe ngolwesine esetheswa amacala ayisikhombisa enkohlakalo aphathelane lokuntshontshwa kwemali engena ku-$95 million kusikhwama sogatsha lwe-National Social Security Authority, INASA. Umantshi umnumzana Munamato Mutebedzi wale ukwamukela isicelo sikaMupfumira esokuthi yathonisiswe ephandle esithi ulakho ukuphazamisa ubufakazi. Ngokunjalo uthe kumele aqhubeke evalelwe okwamaviki amathathu alandelayo abatshutshisi besaqinisa udaba lwabo. Abasekela ibandla leZANU-PF bathi ukubotshwa kukaMupfumira kuveza sobala ukuzimisela kukahulumende ukulwisana lenkohlakalo. Kodwa ingcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube uthi akavumelani lalumbono.
Hayi, laba bathi bona ukuboshwa kwamama Mvumela kuyibufakazi bokuthi uhulumende ulwa lobugebengu busela sebegijime kakhulu, sebephambili kakhulu, akukenziwa lutho. Ilizwe leli lilezigidigidi zabantu abaphilayo. Babona ngamehlo abo insuku ngensuku inkulungwane lezinkulungwane zamasela aphezulu. Banenge abantu abantshontshe amabhiliyoni, banenge abantu abantshontshe amamiliyoni, banenge abantu abantshontshe amaplaza, abantshontshe izimayini, abantshontshe ilendo umhlaba, abantshontshe konke esikubonayo, inkomo lakho konke, abatshaye babeke eceleni imali zikahulumende ezifanele zondle ogogo lezintandane labafelokazi, ezifanele zondle izizalwane zeZimbabwe. Imali zonke lezo zisemaphokethini abantu, ezinye ziphetheya khona le Europe, zisemelika, zise-Asia, siyakwazi lokho. Ngakho lo yedwa kulabo ngaphandle kwalo Mvumela abasamcabangela kumanje kwasebebotshiwe, kumeleke baboshwe bonke labo bantu. Uhulumende uyabazi. Angithi vele utshilo umgcinisihlalo we-Anti-Corruption Commission umama Mathanda Moyo ukuthi bayabazi abantu. Akukhangele nje iripoti ika-Auditor General ukuthi ithini. Uhulumende uyebelwa imali iyaphela duwa, kuzithonga ukuthi iqedwa Mvumela yedwa. Banenge abantu abatshontshela abantu beZimbabwe okusamele babotshwe. Ngakho-ke lo othi yena hhayi kuyikusebenza lokhu akakaqalisa, kusamele kusetshenzwe ukuze abantu beZimbabwe babone ubufakazi bokuthi ngempela uhulumende uyavikela inotho yabo ngendlela efaneleyo.
ukuze umzabalazo wokulwisana lenkohlakalo uphumelele Ncube, uhulumende kumele awuphathe kanjani?
Umbuzo wakho muhle kakhulu ngoba ubuza ukuthi kumele uhulumende enze njani ukuze awuphathe kahle umzabalazo, oqeda ubugebengu phakathi kwelizwe. Istrategy ngempela, icampaign ngempela emele ibe khona. Kumele kube sengathi kuliwa impi lelinye ilizwe. Yonke into iqondiswe kulweni lobugebengu ukuba yibo obubulala ilizwe. Kumele kube lamapholisa, iunit entsha yamapholisa ebekwa laphana, eqhatshwe kabutsha abantu abaqaliswe phansi, hayi la mapholisa khona. Kumele ke basebenzele anti-corruption commission. Kumele yona ngokwayo i-National Prosecuting Authority ibe logatsha olukhuthele olwabantu abaqhatshwe kusuka phansi abaza kulwa lobugebengu. Baphiwe imali eneleyo, lamandla wonke eneleyo, lemithetho yonke eneleyo. Kumele kuqeqeshiswe amapholisa, kuqeqeshiswe abashutshisi, kuqeqeshiswe omahlula amajaji ngendlela yokulwa lobugebengu eqondileyo.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcweti yehlaziya ezombusazwe. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa namuhla ukhuthaze uZulu weLupane East ukuthi avotele ilunga lebandla lakhe umnumzana Dalumuzi Khumalo kukhetho lokudinga umeli walesi sigaba edale lephalamende oluza kwenziwa ngomgqibelo ngeviki elandelayo. Ukumalo uzancintisana labameli bamabandla achiyeneyo abagoqela umnumzana Mbongeni Dube owebandla lezanu PF. Isigaba seLupane sisele singelameli ephalamende ngemva kokufa kukankosikazi Sithembile Kumbo owezanu PF ngoMabasa. Uchamisa utshele amakhulu abantu abaphatheke emihlanganweni ayenzele kulesi sigaba ukuthi kumele bavotele uKhumalo nxa befuna intuthuko. Wengeze wathi ukuvotela iZanu PF ukudlala ngesikhathi ngoba leli bandla selitshengise sobala ukuthi kalenelisi ukwakha ilizwe. Nangu uChamisa esethula uKhumalo ebantwini.
The next member of parliament for Lupane is starting on the 4th of August. Uzamvotela yini? Uzamvotela yini? Uyamthanda yini? Uyamsupporta yini? Uzahamba naye yini? Ubaba Dalumuzi? Member of parliament? For which constituents?
Abasekeli be-MDC behlabela emhlanganweni wokukhankasela ukhetho lokudinga umeli weLupane East edale lephalamende namuhla. UChamisa nguye obekhokhela lumhlangano. Ngakolunye uhlangothi abebandla leZanu PF labo babele mihlangano yokudinga usekelo esigabeni esifanayo. Komunye umhlangano ibandla leli liqhube uhlelo lokufundisa abesifazana ukupheka isinkwa. Nanku obekusenzakala kulumhlangano.
Asavula isilawa sesekani
isinkwa.
Sikhuluma senza njani?
NgeGV.
Sikhuluma senza. Amen. Deni womama. Sikhuluma senza.
Asenzeni mama, Labo ke ngabasekeli bebandla lezanu PF behlabela emhlanganweni wokukhankasela ukhetho lwelupane Easter namuhla. Amazwi abo siwathethe kuvideo abayethule enkundleni yeTwitter mayelana ngokwenzakale kulomhlangano. Izakhamizi zeGwanda ezihlaselwe yindlala sezibhekane lolunye njalo udubo. Lolu dubo ngolokusilela kwamanzi ngoba amadamu lezikotsho sokuchile. Kubika intathelizindaba ye Studio 7 uAlbert Ncube esemaphandleni.
Iningi lezakhamizi lithi lonaka isimo sibi kakhulu, njalo likwazi lapho elizaphephela khona ngoba indlala ekhona belesikhathi bayicina. Okungani kuhle kwezulu nakene sekudale ukuthi iningi lamadamu kanye lezikotsho kuthe osekuthi izakhamizi ibhekane lodubo lokusilela kwamanzi. Ukhansila kaWard 1 Nkaje, umnumzana Stanford Nkala, uthi isimo sibi kakhulu esigabeni sakhe ngoba amadamu amaningi engasela amanzi.
Singakhangela kule damu elikhulu elemashelo moshe eliyilo elincedisa ngamanzi emasebenzise irrigation, selisile kakusela amanzi. Izilimo ebezilinywe khonapho sezisisa okuthi akula okuzaphuma khonapho. Bese siya esigabeni seMatsiya leMatshetsheni, amadamu abekhona awasela amanzi lawo. Kukanti-ke lezingadi bezikhona bezincedisa ebezincedisa yelawo madamu asesile ke lawo madamu, izilimo lazo sezisile. Isimo samanzi sibi okunye okumangalisa esigabeni ukuthi amadamu asebenzayo angaba mavili kuphela phakathi kwama-villages angu-5.
Ukhansila uphinde wathi lokhu kuzaletha ubunzima obukhulu kuzakhamizi ebeziphila ngokulima zithelezela.
Ukutshaya kwamadamu lokhu kutho ukuthi kuzaba lohlupho olumangalisayo, kuzabangela indlala enkulu ngoba abantu bebephila ngakhona lokhu ukuthi balime bathengise izilimo lezi njabo umbhida le anyanisi lokunye. Bese kusithi-ke lingiso lasibili samanzi awokunatha awasekho, izikotsho eziningi kazisaphumi manje. Lokhu kuzabangela udubo olunye singazake sihlangana layo lomnyaka, ngumnyaka omubi kakhulu okuthi asazi ukuthi abantu bazaphila.
Udubo lokusilela kwamanzi lusabalele esiqindini seGwanda. Umnumzana Gabriel Moyo Mawane uthi izakhamizi ithwele amagabha avuzayo ngodaba lwamanzi ngoba sesihamba imango emide ukuyawadinga.
Isimo samanzi sibi kakhulu, emadamu akusela amanzi, akusela zingadi, inkomo sezibanjelwa, yonke into vele hhayi ayisamanga kuhle. Akusamanga kuhle, sibili nje isibhorani sezitshile, yonke into vele hhayi akula nto e-right. Akula, abantu sebehlupheka amanzi kakhulu, abantu sebehamba ama-7 kilometers belanda amanzi.
Idamu leMzantsi eNyandeni ngelinye lamadamu engasela amanzi. Umnumzana Thembane Mlilo kaVillage 3 eNyandeni uthi kuyadingeka ukuthi izakhamizi zifundiswe indlela zokulima ezizasebenzisa amanzi amalutshwane.
Siswela ukuthi zifundiswe ukulima okulingeneyo. Lokhu nxaywa kuzwe abahlale bekutsho bethu into ukulima into zikagatshombo gatshombo, zero tillage ngesilungu. Yiyo ezabifunakala ukuthi mhlawumbe wena ukuthi uzigcine labantu abakho. Liyana into iyakhona ukuthi imanejele, angithi lula. Ngisho labogogo bakhona ukuthi bekuye nxasa ubona ukuthi kunzima, thatha amabhakede lithele thele thele thele.
Ngaphandle kwamanzi izakhamizi emaphandleni zibhekane lo dubo lwendlala. Laloba urhulumente encedisa izakhamizi ngomumbu, umlilo uthi lokho kudla kwenele.
Kufuswelakala ukuthi mhlawumbe bebona ukuthi okay si-prioritize vani izalukazi lalapho kulabantwana khona abancane. Laba abanangana basaqinaqinile, hey hayi khanya ngokubona kwethu ngani into leyo ukuthi hayi mayuyo, kodwa-ke hayi siyancedisa. Ngokubona kwami mina mbona ngathi le nto le ayila ukuthi iyazenza yona, kodwa-ke yinto leyana yokuthi wona sekuyisimo esibi, asiphanga lesi simo.
Kwanda South lakho babhekane lo dubo olufanayo ngoba amadamu abalisele egungwe adabuka ngomnyaka 2017 elokhu engakalungiswa lalamuhla wasawutalo utuzula na tenda oneles fuyo esgocho. Umsebenzi wakha idamu lethuli manyange elikhangelele ukuthi iqede udubo lokuthilelwa kwamanzi kulesi sabelo usamile ngoba isikhwama sikahulumende zivuza. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Namlela mshweshwe,
namlela nampa wafuwe mbula
Gukama.
Sibongeke ijaha lakoNcube ngokusethulela uhlelo lwezemaphandleni likhona le eGwanda. Singene kuhlelo lwabesifazana esilethulelwa ngoSithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosikazi Sambulo Maphosa okugatshalwa besifazana kubandla le-MDCT. Yena ke usenkayi kwesikhobokhobo kosiphunyuka ward njalo wake waba ngukhansila wayonale iward. Sicubungula ezomnotho welizwe.
Ngaphambi kokuzingelela enkayi lapha kunzima kakhulu, kunzima sibili akuphileki, ikakhulu abantu bakhathazwa yimali, akula mali, impahla ezikhona ezitholakalayo, impahla sibili ziyatholakala kodwa ziyadula kakhulu, ziyabiza okumangalisayo. Sesiba kubi kakhulu futhi ngokuthi silendlala, izinto azange lana, kuyalanja kakhulu lalaba abathi baziza okungamabhakebheke enyawethu, labo abantu bakamlimi sebebiza intengo yokuthi engcenyelayo ngaphela ithengisa ibhakede lakha besesiyathenga ithukile. Iphele nzima kakhulu, akuhambeki, izimota ziyadula, akulanto right.
Udubo olusemaphandleni olubhekane labantu ikakhulu abesifazana lukhulu yini luqathaniswa lolusemadolobheni?
Mina ngingathi lukhulu sibili udubo olukhathaza omama lapha enkaya. Siyahlolisisa njengabantu abangomama. Ungakhangela amashebhu akhona esigabeni sethu enkayi, ikakhulu emaphandleni akhona. Hala mpahla ezibonana nokuthi omama bengasizakala ngazo. Kwesinye isikhathi uyasela iseta eshebhu, kwesinye isikhathi uyasela amaphepha vele awakho ukuthi siyasela ukuthi sithenge ngapho. Bese sithi la manzi, kunohlupho kakhulu ngamanzi. Izibhorane zikhathana-khathana ziyahanjelwa. Bekule mzamo sibile kade senzakala ukuthi kufake izibhorane kodwa kwakathesi kuthule nje kuphezi akuzakali lutho. Kula maphethi enziwayo owakuphekiwe kukhanya ukuthi kuzafakwa izibhorane, akula zibhorane ezifakwayo. Owakathesi nje abantu sebehamba begebha imigodi, manje imigodi yakhona iyaphela amanzi. Ukhuluma nje khonapha lapho engikhona mina kula ma-cooperatives ezingadi, abantu bayenza izingadi zabo zemibhida ukuthi bezize imibhida. Kodwa-ke ukuphelela kwakhona kuba nzima kakhulu, kwenzeka ukuthi intana kodwa aphela amanzi, asila manzi.
Kungaphi lapho abantu abathola khona amanzi nokunye kokuziphilisa?
Amanzi siwathola ezibhoraneni zona lezi ezilithane ezikhona. Bese kusiba nzima ngokuthi ezibhoraneni zona lezi ezilithane ezikhona zazenziwe izibhorane lezi zigedele ukuthi sizize amanzi ukuthi sinathe, kodwa ngenxa yokuthi amadamu athile lonyaka ala manzi, inkomo lazo zinatha kuzo zona lezi ezibhorane. Uthola kulamalayini okuthi abantu bathona khona, kube sekunceda yena imigodi yona leyo egetwe ngabantu bezigodela nje ukuthi babe bedraya amanzi. Kodwa-ke amanzi akhona kawakho space ngoba imigodi yakhona ayakhelwanga. Sasela izamenda abantu ukuthi beyakhela imigodi yabo, baphenda ukugida nje kuphela ukuthi bayithola amanzi. Kodwa sibili kakhulu maqondana lamanzi.
Ye, kodwa liyabona iziphathamandla zikahulumende zikhulumisana labantu ngalolu daba, amakhansila bephalamende labezigabeni khona ngapha?
Ngingakhuluma amanga sibili. Hayi, ababonakali. Hayi, ababonakali sibili. Ngingathi khonapha nje ewadini ikhansila wami, hayi, angaze ngize nje ukuthi umemile abantu ukuthi sizokhuluma nje njengokuthi sisenza ama-ward plans, lama-5 year plans, lama-1 year plans. Akwakathetha I don't know, akula plan nje elandelwayo. Lokho ekusenzakala khokhana nje sasivele sikwenzile, asiboni change vele, asiboni ukuthi kule implementation of development akulalisebenza kalayo sibi
leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Sambulo Maphosa okugatshalwa besifazana kubandla le-MDCT yena esenkayi wosikhobokhobo wake waba ngukhansila wewadi yesiphunyuka. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Sibonge ke uSithandekile Mhlanga ngokusethulela uhlelo lwabesifazana. Okwamanje sizigqibeke ezosuku ngokungena kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silwethulelwa litshaye lidala uChris Gande.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu siqoxa lomnumzana Dingumuzi Phuthi omela isigaba sebulilima West edale lephalamende engowebandla leZanu PF. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba.
Ya mnumzana, ungasitshela ukuthi umumo okhona lo ubona njani ezomnotho welizwe? Ye abanye bathi hayi kutshengisa ukwehluleka kweZanu PF, kodwa abanye bathi hayi izikhubeko nje ezomntwana okhasayo. Ungathini wena?
Ye iqiniso engaqala ngokulitho ukuthi sivumelane ukuthi umumo wezomnotho kawumanga ngendlela ejabulisayo. Kodwa okwesibili, ngingathanda ukuthi ngithi asikho ukwehluleka kweZanu PF njengokunakana kwabanye. Abathi yikwehluleka kweZanu PF bangakutsho yebo kambe, ngoba bavele bakhona abangabe besithi ukuthi aluba ingehluleki iZanu PF. Kodwa inhlanhla ekhona ukuthi ayisikwehluleka, kodwa yikuzama ukulungisa izinto ezileminyaka zisonakala. So sitabanye sifaka ithemba lethu ku-new distance esifundethu kuyokathethi lobukhokhelo obukhona lokwazi kwethu ukuzimisela kukahulumende lo ukuthi aqondise izinto, impilo zabantu zibe nganeno. Kuvele kukhona mtakababa ukuthi nxa sokusiya emaphethelweni kumbe sokufika kubanga lokulungisisa izinto, kuba lobuhlungu obukhangalelweyo ukuthi buziwe. Yikho ke sikukhangela lokhu ukuthi ubunzima lobu esikubo kungenxa yemizamo yokuzama ukuthi kulungisiswe ezomnotho. Singathi sikhangele ukuthi kuhamba njani kwezomnotho lapha, sizananzelela ukuthi kulama-austerity measures. Ama-austerity measures kusitsho ukuthi lana khonokho kuncane kuhambelanda loko kulime wakuzuza. Awungeke uthi wena ufuna 50 kg, wena ulime i-20 kg liyana iyabe ivele ngayo. Yikho ke imizamo yokufaka ukuzithiba, ukukhuzeka ukuthi umuntu engananabula isandla siyathatha lokho angakusebenzanga, yiyo enye yezinto enza ukuthi kube lokubuhlungu obuzwakala kwezomnotho. Okunye baba, ngizathanda ukuthi ngikhumbuze abantu ukuthi siphakathi kwendlala. Siphakathi kwendlala ngoba izulu kalinanga kuhle. Siphakathi kwendlala njalo ayikhona njengathi njengeZimbabwe kuphela, kodwa amazwe amaningi ku-Southern Africa. So lokho kusuka kubangele ubuhlungu obunjalo. Indlala le engikhuluma ngayo ibangela ukuthi kube lakathesi kunje nje amanzi awele Kariba nxa yoku-24%. Kutho ukuthi athi gazi empilweni yethu since 1960 lapho inkima igaribha eyabuzwa khona sike kulelo banga. So kusitsho ukuthi indawo lezi ezitshona zingela magetsi ziyabe zivaliwe phela zingasebenzi. Kodwa kukhangelela ukuthi kube yiyo i-industry. Ngiphe umzekeliso wenkampani yezamafutha esitini, nxa bezatshona behlezi ngenxa yokuthi imitshina yabo angeke isebenzise ama-generator, kumbe nxa amanye amakampani engasebenzisi ama-generator emini, so kusitsho ukuthi kuyadura phela ukulungisa impahla. Now sokudala ukuthi izinto eziningi ilizwe libe selizazithenga phandle.
Bakhona abathi ngabe uMongameli Emmerson Mnangagwa uyahlala phansi akhulumisane lomnumzana Nelson Chamisa oweMDC, engxenye kungaba lobubelo. Uthini wena ngalokho?
Ukukhulumisana khona into emele vele ihlale khona ebantwini. Kodwa angiboni isizo lokukhulumisana kwababili laba kukhangelwane nalokhu, ngoba sesingathi sithi lo okumele akhulunywe naye nguye obangela ukuhlupheka kwabantu na.
Ye, manje ngokubona kwakho okungenza ukuthi indubo ezikhona kathesi ezifana lokusilela kwamandla kagetsi, amanzi, lokunye okunjalo, ubona ungani kungenziwani?
Okwakuqala baba, kumele silandele amazwi kamongameli u-Emmerson Mnangagwa okuthi abantu kabayekele ukweva, ubusela buningi kakhulu lapha elizweni leli. Abantu kade babhubhisa ilizwe ngokuthatha, abantu kade babhubhisa ilizwe ngokuswela inhloni, abantu kade babhubhisa ilizwe ngokungesaba uNkulunkulu ukuthatha engcebethwini yabaningi. So okukhona kumele abantu balandele amazwi kapresident, bakholwe ukuthi umuntu kumele athole lokho okuhambela isabelo sakhe esihambelana nalokho akusebenzileyo. Ayikhona ukuthi ingcebethu abaningi lapho esikhangelele khona sokenzengelizwe abantu bebeyacupha.
Hayi, kuyezwakala isikhathiso esingasavumi, ungavalelisa abalaleli.
Hayi, ngiyakuthanda ukuthi ngivalelise balaleli abathandekayo. Ngibonge kakhulu ukusamukela kulolu hlelo lapho esithola khona amathuba okwazisana ukuthi kuminjani eziqintini lapho esikhona. Ngibonge lani nisakazi khona ngapha.
Hayi, sibongele kakhulu ba.
Lo-ke bekungumnumzana Dingumuzi Phuthi omela isigaba sebulilima West edale lephalamende engowebandla leZanu PF ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilaye.
Siyabonga ke jahelidala Chris Gande ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Hila pankosi Sipansa mshabena manzina lila yoba Sipansa mshabena manzina lila yoba Mutu mshaba nezu lingo zao Siali yega senge loku senge lokya Kete lela babu ngabali
Hila pankosi
Osi la pankosi
Hila pankosi Sikinde lute jenika
Umfoka Molo upheka umuzi luthuli esigqibela ke uhlelo ngengoma ethi Silapha Nkosi. Singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa namuhla ukhuthaze uZulu weLupane East ukuthi avotele ilunga lebandla lakhe umnumzana Dalumuzi Khumalo kukhetho lokudinga umeli walesi sigaba edalele ephalamende ngeviki ezayo. Umthethwandaba kamantshi wale ukukhulula umphantambo obona ngokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Priska Mupfumira. Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamili Nkomo, likhumbule zikhona njalo kusasa, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.